Lilalele kuhlelo vikela abantwana vikela ikusasa. Lumbiko luwethulelwe lugatsha olubona ngemisebenzi lenhlalo hleka Zulu leUNICEF. Isekelwa ngemali ye Child Protection Fund phansi komkankaso we Live Well Zimbabwe campaign. Vikela abantwana vikela ikusasa.
Salibonani makadini kumativi ese enyika kwamuri kuti bata muri. Tinokutendai kuti munge muinesu nhasi pachirongwa. Mushamarari ndikombi. Nhasi ndirikufamba zvekare naLeo, ndirikufamba zvekare naGugu. And tichiri ipapo, nhasi tina mazvikokota vedu vaMr. Myson Matoa. Vanobva kuFarm Orphan Support Trust, iyo inonzi FOST. Zviri nhasi tichange tichitaura nekukurukura pamusoro pekuti the age of consent to access sexual and reproductive health services. Tikuda kuziva kuti zvinenge zvichimborevei panotaurwa kunzi sexual and reproductive health services. Gugu, ungaito ruzivo here pachidimbu chandadai kutaura kudai.
Sexual health kudii? Apa ndarasika.
Apa warasika? Leo, nguva dzose ndinongoziva kuti unenge uripo pakubatsira pakuvamuona nepakungojegesawo Leo. Iwewe chii chawanzwisisa, chii chawabata?
Alright. Pamuri kuti the age of consent to access sexual and reproductive health services, ndingangoti nekuandastenda kwandiri kuita, I think ringave zera rinokurudzirwa kunzi mwana kana kuti vechidiki vave vanoziva nezve sexual and reproductive health services. Ndo munzwisiro wandiri kuita pamataura.
Tichienda zvakadaro, Gugu, ndinotenda kuti nhasi uchadzidzawo zvakawanda. Leo, hamboti bate asi zvakanakira kuti nhasi tina mazvikokota vedu. VaMatoa, heyo nyaya, murungo inzwa. Zvinorevei, tibatsirei tichiri kutanga kuti zvinorevei panotaurwa kunzi the age of consent to access sexual and reproductive health services. Zvinorevei, VaMatoa?
Makadi, ndinotenda mukoma. Ngatimbotanga tamboona kuti kana vachiti age of consent vari kuda kurevei. Vari kureva zvakare nezvataurwa namukoma
Leo
kuti izera rinotarisirwa kuti mwana agone kuwana ruzivo nemamiriro aakaita iye. Nokuti kanisara nyaya yesexual consent, vanhu vanofunga kuti tinotaura nyaya dzekurara chete. Tinotaura nyaya dzekuti munhu wakura zvakadini kunzwisisa iwe muviri wako, kunzwisisa zvakakutenderedza, kunzwisisa zvinokuita kuzvikudzivirire iwewe kuti usaitwe zvausingadi. Saka zvinoreva zvakare kuti uri kupuwa here hurukuro pamusoro penyaya idzodzi. Saka zera raunofanira kuziva nezvazvo nderipi. Vanhu vanosiya, vanokura zvakasiyana-siyana. Kune vamwe vanokura nekukurumbidza, vamwe vanononoka kunzwisisa zvinhu. Asi mutemo wenyika unotivo, kana tichitaura nyaya yeconsent, mutemo wenyika unowanzotipa kuma15 16 years tichikwira kureva kuti munhu anenge anzi aakunyatsonzwisisa kuti aakuitei. Asi kana ari asichiri mwana, anoramba ari mwana ane makore anu asingapfuuri makore gumi nema 18 years. Ndashaya kuti rimwe shoko riyatinzi. Saka ndo zvinoreva age of consent, kureva kuti waakuzvinzwisisa here kuti zvawakuda kutanga, zvawada kupinda, information yawinayo, unonzwisisa here zvainofanira kushanda, zvainofanira kubatsira iwe zvakare.
Saka zvichireva izvona kuti mwana ane makore ari pasi pe18, consent yake inenge ichifambiswa sei? Mubereki ndiye anobetsera here consent yacho? Chii chinenge chichitora nzvimbo?
Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti mwana kana ari pasi pemakore 18 achiri kuchengetedzwa nehurumende. Ndopa mutemo. Asi kana tiri kumba, mwana anogara ari mwana chete. Zvinosiyana mudzimba.
Hatirambi titorowo vana mudzimba.
Chokwadi, asi hurumende inotibatsira zvakare kuti tigone kuchengetedza vana vedu tinavo mudzimba. Saka age of consent kureva kuti mwana wedu anoramba achibatsirwa nemubereki, anoramba achipuhwa ruzivo nemubereki wake kuti zvinhu anozvifambisa sei, kuti anozvigona sei. Mwana anoteerera, mwana anoziva kuti kana audzwa chinhu anofanira kuitei nacho muupenyu. Saka age of consent kwatiri iconsent inenge yanzi nemubereki wake munhu uyu akunzwisisa zvinhu izvi. Asi tinozviziva isusu kuti kana mwana wese ari pasi pemakore 18 mwana anofanira kuchengetedzwa zvakanyanya. Nokuti zvinoitika paari pamusoro pezvatataura zvesexual and reproductive health zvatataura zviya. Ndezvekuti anzwisise iye huvakwa zvaari upenyu hwake nemuviri wake. Kuti zvese zvinenge zvaitika paari anofanira kuzvinzwisisa kuti zvinenge zvaakuzorevei pakupedzisira.
Zvakanaka. Gugu, urungoinzwa iri mudariro. Saka mufungiro wako chii chimwe chaunofunga, chii chimwe chawa nekudzidza chii? Chimbotudzo.
Inini sekungodzidzawo kwandiri kuita inini. Kuti hanzi tinotarisira, hanzi vana vane 18 ndo vari kuchengetedzwa nehurumende ndizvo. Ndiri kutadza kuzvibata ini.
Kutadza kuzvibata.
Ah, ndatadza kuzvibata, ndatadza kuzvinzwisisa.
Vamato
ndizvozvo.
Gugu atadza kuzvibata.
Gugu abvunza mubvunzo wakanaka. Nokuti isusu munyika yedu kana kuti pasirose kana tichiti mwana ane makore 18 dzinosiyana nyika. Dzimwe nyika dzine cut off points ekuti kana vachiti mwana vanenge vachirevei. Asi isu muno muZimbabwe tinoti kana mwana ane makore 18 mwana anofanira kuramba achichengetedzwa nehurumende, nevabereki vake, nenharaunda yake, nevamwe vese vakamutenderedza. Mwana anofanira kubatsirwa muzviitiko zvezvaanenge achiita, achiwana rubatsiro paanenge achida rubatsiro. Ndo patinoti isusu mwana uyu ane makore asati asvika 18. Kana azonzi asvika 18 zvichikwira, aiwa apa panoratidzirwa kuti mwana uyu mwana anofanira kuramba achitariswa kuti zvaari kuita zvinomubatsira here, haasi kupinda munjodzi here. Anofanira kuchengetedzwa zvese pamwe chete nevabereki vake. Kana vabereki vake, nokuti mwana anotanga kuchengetedzwa nevabereki vanenge vakamubara. Ndozvo zvakakosha izvozvo. Kukazoona mhuri mwana akuzochengetwa necommunity kana kuti nehurumende, asi zvinenge zvatangira pamba kuti baba namai basa renyu chairo chairo pamutemo nderekuti muchengetedze vana venyu muchivapa zvose zvamunoda. Saka kana mazvitadza izvozvo, hurumende yagara iripo yekuti inofanira kubatsirai kuti muchengete mwana wenyu. Saka zvinotarisirwa kunzi hurumende ine simba rekuchengetedza mwana wamunenge muchichengeta imimi, nekuona zvakare kuti imi muri kuchengeta zvakanaka here, ari kuenda kuchikoro here, ari kudya here, ari kuwana zvose zvaanoda here. Hurumende inenge yakatarisa kuti vabereki vari kuedza kuzviita here, ende hurumende inenge ichitobatsirawo zvakare vabereki ava kuti vagone kuchengetedza mwana wavo. Asi kana mwana azopfuurogo 18 years, anotaridzirwa kuti ave mwana akugona kuzviitira zvinhu ari ega, agona kuzvifungira zvakakosha, agona kuzviona kuti upenyu hwake huri kufamba sei.
Alright, tichifamba nayo nyaya muchidimbu, ndaida kuwisisa apa, ndaida kunzwisisa apa pamato. Panotaugwa izvona kuti kana mwana asati asvika zera, asati asvika 18 years, anokwanisa here kuenda kuzvipatara kana achinotsvagawo information kana ruzivo pamusoro pezve sexual and reproductive health information? Zvinowanikwa here? Hameno mungotibetsero.
Zvinogoneka mukoma, nokuti fundoka haimiriri makore chete. Fundo mwana anotanga kufunda ari mwana mudiki. Vamwe vanototanga kufunda vasati vaenda kana kuchikoro chaiko. Asi zvinotaridzira kuti kana mwana aenda kuchipatara achindoda kuziva pamusoro pezvese kukura kwake, pamusoro pezvinenge zvakamutenderedza, pamusoro peutano hwake nenyaya dzesexual and reproductive health, anofanira kuenda achibatsirwa. Nokuti zvakakosha kuti vanobatsira namukoti nevanenge vari pachipatara vazive kuti mwana uyu zvaita kuti auye kuda kufunda, ivo vanofanira kuedza kumubatsira. Pane kumunyima information iye atomboifambira kuti ainzwisise. Nokuti kupa munhu information waonyatsoona kuti munhu anoinzwisisa, anogona kuishandisa zvakanaka, zvakakosha izvozvo. Nokuti pane rimwe zera revana vadikire kuti munogona kupa information kwaari isingamubatsiri, yaasinganzwisisi. Asi kana achigona kunzwisisa information yamunenge mamupa, tinokurudzira zvakanyanya kuti vana mukoti nevashandi veutano varambe vachipa vanhu ruzivo rwakanyanya pamusoro pekukura, pamusoro penharaunda yavanenge vachigara.
Leo,
aiwa ndirikuzvinzwisisa, ndabata zvakati wandei. Uyezve nekuziva makore ekuti age of consent ingatangire pamakore api, uyezve ari pasi makore iyayo, ndiani anokwanisa kumubatsira kuti awane information kana kuziya nezvaari. Ipapo vajekesa ndapabata.
gugu ungaito here masho masho maneno zvako ni, ni nezvanzwisisa nezvabat
inini ndanzwisisa kuti government yedu handiti inotarira vana vanenge vachingombunyikidzwawo vachiri pasi pemakore anosvikawo 18 ndizvo zvandatodzidza zvandanenge ndabatawo mbichanepa
wanga uri mufaro nguva dzese tichidzidza tichidzidzisana zvichienda zvichiendeka so that our communities can grow better and become better naizvozvo ndinoti sarai zvakanaka lisale goodbye
siyalibonga ngokulalela kuhlelo vikela abantwana vikela ikusasa lumbiko liwethulelwe lugatsha olubona ngemisebenzi lenhlalonhle kazulu le-UNICEF isekelwa ngemali ye-Child Protection Fund phansi komkankaso we-Live Zimbabwe campaign asihlanganeni njalo.